Mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechishanu gunyana 17, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kereke Evangelical Lutheran Church in Zimbabwe yotsvaga rubatsiro zvichitevera kuwanikwa kwevana nevarayiridzi vanodarika 100 vaine COVID-19 muzvikoro zviri pasi pekereke iyi mudunhu reMidlands neMwenezi. Bazi reutano rakazivisa nezviro kuti vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe 275 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Sangano reAfrobarometer rinoti vanhu vakawanda zvikuru muZimbabwe vanoti nyaya yavanoda kuti igadziriswe nehurumende inyaya yemabasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kereke Evangelical Lutheran Church in Zimbabwe mudunhu reMidlands kana kuti Central Diocese iri kutsvaga rubatsiro nekukatsika zvichitevera kuwanikwa kwevana vechikoro vanodarika 100 pamwe nevarayiridzi 3 vaine COVID-19 muzvikoro zviri pasi pekereke iyi mumatunhu eMidlands neMwenezi svondo rino. Mukuru weEvangelical Lutheran Church in Zimbabwe mudunhu reMidlands neMwenezi kana kuti Central Diocese, Bishop Kenneth Siwanda, vanoti vana nevarayiridzi vane denda iri vakatoiswa kwavo voga, uye bazi rezveutano rakakwanisa kudzikamisa zvinhu. Bishop Siwanda vari kukurudzirawo vabereki kuti vasatya zvavo vachiti zvinhu zvakagadzikana, asi vanoti vari kutsvaga nechimbi-chimbi rubatsiro runosanganisira mamaski, mishonga inouraya utachiwana kana kuti masanitizer, chikafu chevana vasingagare pachikoro vakawanikwa vaine COVID-19, mafuta edzimotokari, mari dzemishonga pamwe nematende. Zvikoro zvine vana vakawanikwa vaine denda reCOVID-19 zvinoti Chegato High School, Masase High School, Munene High School, Musume High School pamwe neMunene Primary School. Vanoda kubatsira vanonzi vanokwanisa kubata amai Shumba panhare mbozha dzinoti +263 712 040 200 kana pa +263 773 481 868. Ngatinzwei hurukuro yataita naBishop Sibanda pamusoro penyaya iyi.
Zvandingareva ndezvekutiko zvikoro pazvakavhurwa just 3 days ago takangonzwa kutiko pana vana vasingazi zvakanaka muzvikoro zvedu zvinosanganisira Chegato, Masase, Munene Hai, Musume Hai neMunene Primary School. But the Minister of Health vakazoendako vakandoscreena vana. Saka kumasase vakascreena vana vose ndokuwanikwa 40 vakatesta positive. Then kuChegato vascreenwa so far is over 300, but kune over 103 mana nevarayiridzi vanosvika 3 vari positive. KuMunene High kune 9, Munene Primary pedo ipapo pane 7, kuMusume High kune 6. Saka ndo zvatiwiravo muzvikoro zvedu muno muMberengwa.
Saka pari zvino vana ava vari kupi ivo vakawanikwa vaine COVID?
Zvikoro zvavo vakakreatewa nzvimbo yokutiko vakasangana navamwe kuti vagone kugara vari voga vachimonitiwa, asi pari zvino hapasati pava neany critical cases that stands. Macases acho ose anoratidza kutiko achiri pamanageable state, nokuti vana vose tiri kunzwa kutiko hai vari kufara, hakuna aratidza kutiko akurwadziwa kutiko angada kuendeswa kuchipatara.
Taona kereke yanyora tsamba yekutsvaga rubatsiro. Mungataura pamusoro petsamba iyoyo, Bishop Sibanda?
Tanyora tsamba nokuti panga pane information inongofamba zvibva kwakasiyana siyana masocial media platforms apa. Asi information yakazara hayo inopuwa neminister of health, but panenge pane information yakangowanda wanda. Saka isusu responsible authority tanyora tsamba kuti tizivise kuti zvatinazvo zvakamira sei. Saka tsamba iyi ine chinangwa chokuclarify kuti situation yakamira sei. Ndochokutanga. Chepiri ndechekuti ko rubetsero runodiwa kana paita dambudziko rakadai hatigoni kuti titi isu takakwana, nokuti hatitombozivi kuti ko richatisvitsa kupi. Ende kuna vanhu vanenge vachishuva kuti vatibetsere. Saka patsamba patangonyora zvinogara zvichidiwa pasituation dzakaita saidzodzi, masanitizers, maface masks. Tanyoravowo kuti vamwe vanopuwawo maprescriptions kuti zvikoro zvitenge mishonga, tikativo chikafu, nokuti kune zvimwe zvikoro vana madei scholars, saka vakazodhiteniwa vamwe vacho. Kune zvimwe zvikoro kuchinzikwa hamuchagoni kuti mupinde mudzokere kumba. Saka vaive vachiwana chikafu pachikoro ipapo nyangwe ivavo vasina mabudget. Saka runogona kudetsera kuti vanhu vasaita overspending, nokuti hatizi kutiko tichava nesituation kusvikarii. Although we are hoping for the best.
Tiri kuonawo muri kutsvaga rubetsiro rwematende. Anenge ari yei matende aya?
Matende tachingoitira kuti ko kana makesis akaramba achikura, mafacilities anogona kuzowandirwa, nokuti munenge muchifanira kuti ko mube nemore space.
Mukuru weevangelical Lutheran Church in Zimbabwe mudunhu reMidlands nemwenezi kana kuti Central Diocese, Bishop Kenneth Sibanda, vari parunhare kuzvishavane mudunhu reMidlands nestudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe mazana maviri nemakumi masere nevashanu kana kuti 285 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose hwave zviuru zvina zvine mazana mashanu ane makumi matanhatu kana kuti 4,560. Vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakasvika pamamiriyoni maviri ane zviuru mazana mapfumbamwe nezvisere zvine mazana mashanu negumi nevana kana kuti 2,908,514. Vakanga vabayiwa nhomba yepiri vakasvika pamamiriyoni maviri nechiuru chimwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi masere nevanomwe kana kuti 2,001,987. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Sangano reAfrobarometer iro rinoita ongororo munyika dzemuAfrica rinoti vanhu vakawanda zvikuru muZimbabwe vanoti nyaya yavanoda kuti igadziriswe nehurumende inyaya yemabasa. Ongororo iyi inoti zvimwe zviri kunzi nevanhu zvigadziriswe inyaya yemigwagwa, dzidzo, kubatwa kweupfumi, mvura nezvimwe. Vakawanda vari mumadhorobha ndo vari kuti vari kuda kuti nyaya yemabasa igadziriswe nechimbi chimbi vanova zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana zvichienzaniswa nezvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana zvevanhu vari kumaruwa. Hurumende inoti hayo vanhu vakawanda vari kushanda munyika nekuti vari kuzviitira mabasa emaoko. Asi munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti ongororo yeAfrobarometer yakafanana neyavakaita yakaratidzawo zvimwe chetezvo panyaya yemabasa.
Chokwati maonero akadaro kana kuti kana pane sadzo iri kudaro inenge ichiona chaizvo zviri kudodiwa nevakawanda kunyanya vechidiki. Taona vakawanda vechidiki vamwe tinozoti vakuita get involved pane zvinhu zvinoti kana kuti crime kana kuti zvinodhaka nenyaya yekuti vanenge vashaya mabasa. vakutoita zvekuita loitering. Vane laki kana kuti vane shungu ndivo vanoita zvehustling. Asi mavasa chaiwo chaiwo. Saka ichokwadi chaizvo kuti vakawanda vari kutarisa kuti hurumende yange yafokasa pakucreata mabasa. Zvekare pane maissues einfrastructure. Ruzhinji ruri mumadhorobho vari kutarisira kuti kuti mabasa awanike kana kuti hupfumi usimuke hurumende aifanira kutofokasa panyaya yeinfrastructure, nyaya yemugwagwa, zvivakwa zvinoita kuti mavasa akwanise kuwanika. Ndizvo zviri kutarisirwa nevakawanda vanogara kumadhorobha.
Asika hurumende iri kuti iyo vanhu vakawanda vane mabasa nekuti vari kuzviitira mabasa avo kaemaoko vamwe?
Ndizvo zvatinoti pachirungu hustling. Tingatarisa, tingati unemployment numbers iyo zvino. Vanoti tane one digit, zvinoreva kuti less than 10% vanhu vatinoti pachirungu havasi kushanda. Asi tese tinozviziva kuti zvatinoti kushanda kwacho haisiwo mabasa chaiwo chaiwo, nenyaya yekuti definition yekushanda yakamboti chinjei. Saka munhu anenge awana kana kuti dhora kumazuva anosvika 7 ari kutokonsidwa semunhu ari pavaza. I think hurumende inenge yakutokanganisa kana ichiti munhu anenge awana dhora munhu ari pavasa. I think ndiko kukanganisa. Isu mavasa ari kutarisirwa akasimudza upfumi hwenyika kana ungasimudza magariro evanhu kuti vanhu vasimuke tingati poverty paurombo. Vanhu vanofanira kuwana mavasa vasa chaiwo. Noti aya aripo ino tino ari kutaura nehurumende yekuti vanhu vese vanongomuka vakuseni vachingoita hustling vakagara mumasi. Haitiwa vasa anosimudza upfumi hwenyika.
Asi pane vari kushanda vacho vamoyo mabasa acho ari kubhadharawo here zvekuti vangakwanise kuraramisa mhuri?
Iyo zvino mastatistics aripo anoratidza kuti tine 69% working poor. Zvinoreva kuti vanhuza vari kumuka makuseni vachidi tirikuita mabasa asi varombo.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vanorwira kodzero dzekufambiswa kwemashoko zvakasununguka vanoti vari kufara zvikuru nekupiwa kwemarezinesi masere kwenhepfenyuro dzemunharaunda. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Sachigaro weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe kana kuti Misa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vanoti vakatambira nemufaro kupiwa marezinesi kwenhepfenyuro dzemunharaunda kwakaitwa neBroadcasting Authority of Zimbabwe nemusi wechitatu.
Misa Zimbabwe tinotambira nemufaro kupiwa license kwemacommunity radio akaita negovernment.
Asi vamaunganidze vanotiwo tarisiro yavo ndeyekuti nhepfenyuro idzi dzizozadzikisa zvinotarisirwa nenharaunda zvekubudisa mashoko echokwadi.
Asi tinoda kuramba tichikurudzira kuti zvive negenuineness mukuitwa kwebasa racho. Macommunity radio akawana malicense anofanira kuti atedzere donzo rekushandisa nhepfenyuro kusumudzira budiriro mumaruva, nekuti ndizvo zvataichemera semisa Zimbabwe kubva kare kuti masaisai asunungurwe azare munyika yose. Asi kana achinge avamo tinotarisira kuti maradio station iwayo asava anotorwa chazvematongerwo enyika.
Sachigaro weZimbabwe Association of Community Radio Stations amai Pelagia Kapuya vanoti vafadzwa zvikuru sezvo nhengo dzavo shanu dzapiwawo marezinesi aya.
Sezvakara tinofara zvikuru nechiitiko chekupiwa malicenses kwenhepfenyuro dzemunharaunda macommunity radios. Tinonyanyisa kufara zvikuru nekuti pane 8 ava vapiwa malicense, 5 vacho mamembers edu eZimbabwe Association of Community Radio Stations. Tinovimba kuti vamwe vacho vese vamwe vasiri mamembers vacha sarudza kujoina association kuti tirambe tichingoita basa tiri pamwe chete.
Amai Kapuya vanotiwo itarisiro yavo yekuti nepfenyuro dzemunharaunda dzirambe dzichiwaniswa maresinesi. Murwiri wekodzero yekusunungurwa kwemasaisai vakudzai kwangwari vanotiwo kunyange hazvo vanga varwira kodzero ikwemakore akawanda vanofadzwa kuti Zimbabwe yatora danho rekusunungura masaisai. Vakwangwari vatiwo chasara kuona kuti hurumende inosiya nepfenyuro idzi dzichitepfenyura zvakasununguka here kana kuti kwete.
Isu vanhu vanga vachidokwairira kuti danho iri risvike rokuti nepfenyuro dzinharaunda dzinopuwa maresinesi zvinotifadza zvikuru, nokuti danho rakakosha pamusoro pokuti vanhu vanowana kufambiswa nokugamuchira mashoko kwakasungunuka. Asi sevakuru vanogara vachitaura kuti ihwira pamuviri simbo yarova dapi, takamirira kuti tichiona kuti vanhu vanogona here kutefenyura zvakasungunuka vachishandisa maresinesi awa pasina kumbunyikidziwa. Saka tinoda kutenda neurongwa hwakaita sehunohwu. Takutarisira zvino kuti hurumende ichiendera mberi nokugadzira mokushandira makanaka kana kuti yavanoti pachirungu environment yokuti vatefenyure zvakasungunuka.
Broadcasting Authority of Zimbabwe yakapa maresinesi masere kunhepfenyuro dzemunharaunda zvasiya kwave nenhepfenyuro idzi 14. Dzimwe dzenhepfenyuro dzakapiwa maresinesi dzinosanganisira Matobo Community Radio Trust, Chimanimani Community Radio Trust, The Muganga Community Radio Trust, Ndau Community Radio Trust, Twasumbuka Community Radio Trust, Madziwa Community Radio Trust, Patsaka Nyami Nyami Trust ne Radio Vukalanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tumbotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Panaurejusidei rime musoro wenhau unoti mumiriri wenorten muparamende vatemba muliswa vakati mutungamiri webato rinopikisa remdc alliance vanelson chamisa vanofanirwa kutaura pamusoro pekudzingwa kwenhengo dzebato ravo muparamende nemakanzuru. Bepanhau reherald rine musoro wenyaya unoti hurumende inoti yakazvipira kubvuma nekuisa roora mumutemo wezvekuroorana uri kurongwa kubatanidzwa weMarriages Act kuti rive pamutemo panonyoreswa muchato wechivanhu. Bepanhau rechronicle rine musoro wenhau unoti vechidiki gumi vanobva kubhinga vakawana mukana wekudzidza pachikoro chepamusorosoro cheLupane State University kuburikidza nemascholarship akabva kusangano reAffirmative Action Group. Yave nguva yenyu vateereri yamunozvitaurira moga zvamunofunga.
Akadii Studio 7 uko wanajonga kande nemu. Tinotendai nenhau dzamunotsepa. Inini mpfungwa dzangu dai wamunangagwa wakangoti wangopawo masimba kune mufanhi wechidiki waNelson Chamisa. Kubva senzi pawakagara pachigaro waingoti Zimbabwe is open for business, but hatisi kumboona mabhizinesi acho. Dai wakatotawo Zimbabwe is open for war, taitomunzwisisa tani kuti Zimbabwe is open for business hamuna kana chinhu. Wana vadiki vari kusvika pastandard yekuti vanotoroorwa vachiri maunderage. Hakusi because of war kuti vari kuda dzimba oro, but it's because of lack of jobs muZimbabwe hamuna chinhu. Saka dai wangopawo waNelson Chamisa chete kungoti wangotungamira for a 1 year umboonawo pfungwa dzavo kuti dziri kudii. Tinongoti wese vechidiki vari kukura ngatizive pekuvhotera pane shanduko, pane face of bright yawa Chamisa. Chamisa chete chete pakuvhota.
Zvinoko muchiwo wazopererwawo manje wagumirwa usakunga kuti kuchiidzira kwauri kuita vanhu ikoko uchitora vanhu uchiisa kuMDCT yenyu uchifunga kuti 2023 munoshishidzira futi vanhu kuti vagokuvhotirai. Hazviiko izvozvo. Kam 2023 hapana chamunonongana munzira wenyu iyoyo. Oko tove yako nechinja maitiro ako iwe chinja nero chete chete.
Wakadiko pa Studio 7 Ndiwe tibatsire iwo doku shambadza zvinhu zvakaishata zviri kuitwa nehurumende yeZanu-PF. Parliament yeZimbabwe yaakuzara vanhu vasina kuelektwa nevanhu, achibvisa vanhu vakasarudzwa nevanhu. Ichiri parliament here neyazara matsotsi mabhogasi parlamentarian. Edway, tibatsirewo vana veZimbabwe, tatambudzwa nechihurumende ichi. Chihurumende chechibhakira. Chihurumende tiri kushungurudza vanhu vatakasarudzwa kuti vatimirire muparamendi, chibvisa chichiisa mabhogasi ana Douglas Munzura. Muri madhemokirasi pakuita sei kana muchibvisa vanhu vakasarudzwa nevanhu muchitengwa nezanupiefu? Achamisa. Toti pamberi nemi, rambai makatsika, rambai makadzvanya. 2023 zvinozvichinja izvozvo. Vanhu vese ngatiende tinorejista kuvhota, tibvise nonsense iri kuitwa nezanu nana Dhaki.
Aini chandirwadza hama dzinodiwa inyaya yezvinoitika muZimbabwe muno munyika mangu muno. Ndinogara kuHarare East kuno, kundakavhotera kuti ndaibitisa MP, ndikavhotera Chamisa sapurezidend nakanzera wangu ari maMBC Alliance. MBCT yanga iri pechipikidza, hatina kuivhotera. ZANU-PF yanga iri pechipikidza, hatina kuivhotera. Toenda kumakotsi maakuti MBC Alliance yaizikati. MBC Alliance yadyiwa neMBCT. Vese ngavaende kuMBCT. Varumeka, munotirwadzisa. Saka vhotera haina simba, tozviziva zvamunoita. Saka naizvozvo dzinga henyu wese sekuda kwamunoita, tinongeita zvamunoda. Patinoita kumaelection, nyangwe akasagudo Chamisa, nyangwe akati zita rakunzi Chamisa chete chete, nyangwe akanzi ripi zita, isusu hatirasike, tinongovhotera pana Chamisa chete. Chamisa chete, Chamisa chete. Muchanyara zvenyu vabereki, ndiri kuona muchinyara kufane nyadzi kunyara fanekana komichi yavanana Munzura nezani, ndirikuona muchinyara.
Kwazivai vashamarari vestudio 7, nokutenda ichaizvo nokubata basa rakanaka. Ndimi munotipa nhau dzamandorokwati dzisina kwadzakaerekera, inoshanda nesimba, rinokutendai chaizvo. Ine ndine chikumbiro kuna avo vanonzi vaPaul Mavhima, vanoti mari yevashandi vehurumende yakavakwanira ina kana dambudziko. Ndinokumbira kuti ivo dai vambohoravo mari iyoyo 30,000 iyoyo, vamboihoravo tione kuti inovakwanirawo here. Vambopiwawo mari iyoyo tione kuti inovakwanirawo here. Handiti vari kugutsikana nayo kana ichipiwa vamwe. Ndicho chikumbiro chandinacho. Ana ndiendavo kudivirana Munzura iro. Ndingangoti ini kubva ndaberekwa ndicho ndiko kutanga kwangu kuona pati inopikisa, ichipikisavo rimwe bato rinopikisa. Vanosiya kupikisana nana nezano yana Munangagwa, vava kupikisa neMDC Alliance yana vachamisa. Ndizvo zvinoratidza kuti bato ravo rakarasika chaizvo izvozvo. Vanosara vachipikisana nemamwe mapato anopikisa, vachisiya kupikisana nezano. Hatifi takavhotera zvakadaro izvo. Ndizvo kutamba izvo, vari kutamba nenguva yavo. Hativhoteri izvozvo izvo, vaudzei kudaro. Ndatenda hangu, ini Baba Junior paJohannesburg.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevateereri veStudio 7 dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America inonzi iri kugadzira urongwa hutsva huchashandiswa munyaya dzekudzivirira denda reCOVID-19 kubva kune vanoshanyira nyika iyi vachibva kunze kwenyika. Urongwa hutsva uhu hunonzi hunosanganisira kuteverwa kwevanenge vakasangana nemunhu anenge awanikwa aine chirwere cheCOVID-19 kana kuti contact tracing, uye kuona kuti munhu wese anenge achida kupinda muAmerica abayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Izvi zvakaziviswa nemukuru anona nezvekurwiswa kwedenda reCovid-19 kumuzinda weWhite House vaJeff Zients, avo vanonzi vakati pari zvino hapana urongwa hwekunyevenutsa mitemo inobata kushanyirwa kwenyika nevanobva kunze. Pari zvino America haibvumidzi vashanyi vanobva kunyika dzinosanganisira China, Ireland, South Africa, Iran, Brazil neIndia, uye vashanyi vasiri zvizvarwa zveAmerica vanenge vambopinda nemuUnited Kingdom mukati memazuva 14 anenge adarika havabvumidzwi kupinda muAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveutano vari chizvarwa cheZimbabwe, Dr. Simbiso Ranga.
Vakandimira chandinga taura ndechekuti icho hurumende yemuno muAmerica iri kuisa urongwa hwekuita kuti vanhu vakwanise kupinda muAmerica. Sezvatinoziva, vanga vakabhana kuti vanhu vafambe kubva kunyika dzakati wandei, vanaIndia, South Africa and so forth. Saka now vari kuisa mameasures ekuti travel ive opened up, kana kuti vanhu vakwanise kufamba futi vachiuya muAmerica. Chinyi chinofanira kunge chiripo kuitira kuti COVID-19 pandemic isaramba ichipararira. Saka pakunzwisisa kwandinoita, vari kutarisa ivo kuti besides contact tracing, and contact tracing basically means kuti vanhu vauya muno muAmerica vanofanira kunge vachikwanisa kuteverwa ivo nevanhu veCenters for Disease Control to make sure kuti kana pane chirwere chikurumidzwe kubatwa nekudzivirirwa nemaisolation aya. And one other measure yavataura inyaya yemavaccine kana kuti nhomba, kuti vanhu vaya vari kupinda muno muAmerica seems vari kuti munhu wese anofanira kunge abayiwa. I don't know if they said it directly, but it seems like that's what they are thinking about.
Asi munoona here izvi zvichibudirira tichitarisawo kuti vanhu ivavo vanenge vachibvawo kunyika dzavo dzine mitemo yadzo inenge yakaitawo kuti vange vachibayiwa nhomba idzodzo nezvese zvana contact tracing?
Ndinoona zvinobudirira nokuti nyika dzese zvazvo dzagara dzine mitemo yokuti COVID toifambisa sei. Saka navari kuuya muAmerica ndo tinotarisa kuti unge waita danho 1, 2, 3, because nyika dzese dziri kutarisa inward. Saka vari muAmerica vari kuti kana uri kubva outside, this is how we look at you.
Tiri kunzwa vari kutaura nyaya yecontact tracing yekuteera vanhu vanenge vasangana nemunhu anenge abatwa nechirwere ichi mungava muno munyika kana munze kwenyika. Munoona here iyo America iine udzamu hwekuita zvose izvozvo, tichiona kuti vanhu vanenge vabva kunyika dzakasiyana siyana?
Udzamu zvandingataura vakandimire ndezvekuti unokwanisa kuvapo, asi it's a big challenge. Let's assume pasi rese vanhu vaakukwanisa kushanya vachipinda muno muAmerica. It will be a big challenge. However, you know, as you know, America will be up to the task. So some measures like kunema app right now wekuti kana munhu aita COVID-19 inokwanisa kualeta if you come close to somebody ane COVID-19 ava tested and you know they are positive, there are applications pamafoni pamakombiuta anokwanisa kushandiswa to do tracing. Saka vanokwanisa kudeploy technology like that ichavabatsira pacontact tracing, but it's going to be a big challenge. Of course, that's why maybe vachitanga nenyika shoma as a pilot study kuona kuti how does it work. But I think it will be an enormous task. I think the better solution is to speed up kuti vanhu vabayiwe nhomba pasi rese.
Ava vanga vari nyanzvi mune zveutano vari chizvarwa cheZimbabwe, Dr. Simbiso Ranga, vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Kereke Evangelical Lutheran Church in Zimbabwe Central Diocese yotsvaga rubatsiro zvichitevera kuwanikwa kwevana nevarayiridzi vanodarika 141 vaine COVID-19 muzvikoro zviri pasi pekereke iyi mudunhu reMidlands neMwenezi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere cheCovid-19, vamwe 275 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Sangano reAfrobarometer rinoti vanhu vakawanda zvikuru muZimbabwe vanoti nyaya yavanoda kuti igadziriswe nehurumende inyaya yemabasa. Tamba tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi, apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pawww.voashona.com. Ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri, ndichiti mosera zvakanaka vateereri.
kuisika tisenda.